Zvaka dzama. Unongoziva pati ebiso kunyaya dzemutemo ndo kuhofisi kwedu. Takagadzirira zvikuru nokuti zviri kuitika apa. Tirongoona kuti vanhu vacho vari kuda kusungisa mera vakawana order iyaye in terms of the Class Action Act mazuva apera. Mudare guru redzimhosva muhigh court muno Harare. Vanhu vatinoziva zvedu kuti ndeve zano. Nokuti ukatoona ndofunga anga ari pamberi pacho achiita action yacho anotova munhu anga ari mupurisa very senior police officer. Tichiziva zvedu kuti zvinhu zviri kurongwa nezano. Saka isu hatingambofa takatya. Kunyanya-nyanya pazvinhu zvinenge zvichiitwa pamutemo zvinonge zvinzi ngatisanganei kumatare edzimhosva. Ndo kudya kwedu ndo chikafu chedu ndo kwatinotambira ukoko. Saka tinoti it's game on muchirungu. Ngavaite havo tosangana navo nokuti tine umbo hwakakwana hwekutaridza kuti nyanya mondi dzaipaza zvitoro zvavanhu dzichiba nokupisa dzimotikari kunyanya motikari yaye ZBC nezvimwe zvakadaro. Vatori maagenzi mastate agenzi vasori uyezve vamwe vacho vachitova vanhu vezano vatinoziva. Saka tine umbo hwakakwana chaizvo. Chaizvo hwekuzvidzivirira.
Tiri kunzwawo mune mapepa nhau munenge muri kutiwo imi muchaendesawo ivanhu vezanu PF kumatare nemhosva dzamuri kuvapomera dzekuponda vatsigiri veMDC muna 2008. Ichokwadi here uye zviri kufamba sei?
Pane zviri kutoitwa zvakawanda zvekuona kuti tigadzirewo kuti tiende kumatare edzimhosva tiwane order maringe neClass Action Act kuti tikwanise kuti timhangarire mhondi dziya dzakaponda vanhu dzichiuraya kubva muna 2008 dzichibata madzimai chibharo dzichipisa dzimba dzavanhu dzichipisa motikari dzavanhu nezvimwe zvakadaro nokuti vanhu ava chakanaka ndechekuti takatora tine documentation yakakwana